Sondorino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa chesimba bhora chiri kushanyira Capes United murufaro stadium musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum mumitambo iri kumangwana simba bhora iri kupisa ichirairidzwa natonderai ndiraya oyo akadzingwa basa ne Dynamos asi kudhimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murairidzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa simba bhora iri pachinhano chechishanu mapoinzi mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri asi ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds uhu
tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira
asi murayiridzi wemanika Diamonds Jairos Tapera ari kuda kuratidza kuti vezifa normalization committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata chemaurias nekurova hwange musakubva stadium mangwana akare tapera akapiwa basa remaurias nezifa nezuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vanazimoyo vanoti idanho rinofadza
idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira
tapera achange achibatsirwa natekshua chiragwi naso chaminuka sande chidzambwa ari chipanga mazano asi mangombe ari pakasiyana natapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kufc platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane pamutambo nearenal movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata chedhimbare vaimba kuti ngaadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda mutsigiri wechikwata ichi valawson mutyambizi vanoti mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi
the coach is to pull up his socks yes to pull up the socks to gather the team it needs to be revamped
mimwe mitambo yekaso laga premier soccer league yatambwa nhasi yapera seizvi chicken in 0 cheguru pirates 0 digita minerals 0 ngezi platinum stars 2 ZPC Kariba 1 Yaja 0 Herentals 2 Tel 1 mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi Greenfield vs Highlanders Arenal vs Blauwe Chiefs zvichakadaro mhuri yeaive mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata checapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda ezororo Symmetry Park nemuvhuro nenguva dzatu masikati Matongorere uyo aimbove mukuru wevarayiridzi venhabvu muzifa uyezve akamborayiridza maMighty Warriors nemaYoung Warriors akashayika nemusi wechitatu svondo rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.